icho kwandi kuti kakawanda vanhu vanogona kunzwa tichingotaura nezvematongero enyika kana zvebudiriro dzevanhu. Ini basa ndinodzidzisa pauniversity, pauniversity of Bergen. Ndine PhD yeglobal development studies inosanganisirawo zvine chekuita nemahealth systems, zvekuona kuti zveutano zvinofamba sei munyika dzakasiyana siyana, kusanganisirawo idzo nyika dzeridzodzo dzesub-Saharan Africa, vanana Zimbabwe, Tanzania nana Uganda. Magwaro kana kuti research dzangu dzandonyora dzakanyanya kunangana nezveutano kana kuti mahealth systems munyika dzeridzodzo nana Zimbabwe, Zambia, Tanzania, Uganda kana kuti dzatinga sub-Saharan Africa.
Maane nguva yakadii muri ku Norway uye muri pa Bergen University?
Pa Bergen University ndagara ndakusvitsa 10 kusvika 11 years. But zvinosanganisirawo kubva pandakauya ipapo ndichitodzidzawo master's program yangu, ndikazotanga kuita PhD ipapo, pandakapedza ndikaita postdoc kusvikawo pakuzoita associate professor chingodzidzisa tiri ipapo. Saka dzatova 11 years kana ndisingakanganisi kuverenga. Asi Norway dzakwana 12 to 13 years.
Tichiona nguva inei nguva iri kunetsa pasi rose nedenda recovid-19, muri kuraramawo sei ikoko, kwakamira sei?
Nyaya covid-19 idenda kana kuti pandemic yanetsa, and nekubasa kwangu ndo mamwe maresearches atinoita zvatinenge tichiita pamabasa. But tinoona sise kuno Norway kuno kuri nane pakuti kune masystems kana tingati mahealth systems awo anoshanda, uyewo vagari vemuno kusanganisirawo isu tine vimbo kana kuti yatingati trust, you know, public trust kuhealth system yawo. Saka tinenge tine kakugutsikana nezvinoitwa nevanotungamira kana zveutano.
Pamusoro pezvo Dr. Chimuti, tinoonawo muchiita nyaya dzekurwira kodzero dzevanhu nesangano reZimbabwe yadzoka nezvimwe zvakadaro, munobatanidza sei maitiro ese iwaya?
Zvinhu zvekuti kunyangwe tichinge tichigara kuno tiri kure nekumusha, but pfungwa dzekuramba tichifunga nezvenyika yedu yeZimbabwe hadzibve mupfungwa, nekuti tinenge tichida kuti kumba kwedu kunge kwakanaka, kunge kwakagarika, kuti hama dzedu dzigare zvakanaka, nekuti vana veZimbabwe vagarawo zvakanaka. Ndo zvinotipawo shungu yekuti tione kuti isusu kunyangwe tichigara kure kana kuti tiri isu vanhu vanonzi vekudiaspora, chii chatingakwanisawo kuita pamwe chete nevamwe vari kumba kuti tisumudzire nyika yedu kana kuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Chii chakaita kuti mutange Zimbabwe yadzoka, maibwei Zimbabwe?
Zvakaitika paZimbabwe yadzoka ndezvekuti pakatanga kuitika zvemasocial movements, inofunga munoziva kuti pakamboitika this flag yakatangwa napastor Ivan Mawarire, pakazoita tajamukawo yaiitwa nevakomana muHarare kusanganisa nana Mukwananzi nevamwe. Tikazofunga kuti but chinhu ichi chinhu chakanaka kuti kwakuitika masocial movements, but takaona sekunge kumaruwa kwanga kwakasarira, kwanga kusina vanhu vaizama kuendawo kumamishita kumaruwa kuti vazame kutaurawo nevabereki vedu kuti vavewo nemuono mumwe chete nevamwe mumaguta nezvematongerwo enyika. Ndo pakaita kuti isusu maZimbabwe ari kuno kunyika yeNorway takabva tagara pasi tikati chii chatingaitawo kubva kuno kuNorway kuti tibatsiridzane nehama dziri kumba. Ndo patakauya nezano reZimbabwe yadzoka. Chinangwa chedu hachisi chekupinda mune zvematongerwo enyika. Chinangwa chedu ndechekungoti tinge tichidzidzisana nevana veZimbabwe zvine chekuita nezvekuvhota, zvekuti vazive kodzero dzavo nekuti vakwanise kungowanawo information. For example, ipapa pacovid takanga tine program yekutototi tine maflyers ataisiyira mudzimba dzevanhu